Takapropose inonzi National Transition Authority ye 18 months to 2 years inoita kuti nyika ipore ma reforms political ne economic aitwe kusataita ma elections, but ndinoona kuti ma party including opposition parties, not to mention ZANU PF, havadi kunzwa nyaya yacho. Inobvayanetsa and hatizwise kuti chii chaicho zvinonetsa vanhu kuti vanzwisise nyaya yeNTA.
Vagutu hatingakumire iripo, manzwa zvataurwa navamandaza.
Hadzisungwa dzakashata dziri kuitwana nava Dr. Mandaza nevamwe vavo dzokuti todi makomrades, todi varume we, todi madzimai we, kuti titakanure nyika kubva mumadhaka matanyura matiri. Chatinongozoda kutaura ndechekuti isu tinoti sebato reMDC nyaya yeNational Transition Authority hatina kuinzwisisa chaizvo chaizvo kuti inenge ichinzi inoitwa sei. Chinangwa chayo tinochiziva vari kuti hanzi muchirungu vamwe vanoti hanzi soft landing, kuti nyika yanyanya kutambura yaita mambenze, toda chiigadzirisa, hatipokani nazvo. Asi patine dambudziko napo, dambudziko redu guru nderekuti zvinomboitwa sei kuti tizova neNational Transition Authority iyoyo tichitarisana nebumbiro romutemo watinawo muno Constitution yeZimbabwe, tichitarisanawozve nesituation yatinayo paground kuti kune mapolitical parties akati wandei.
Dr. Mandaza.
Ya, iwo magweta wana gutu nana biti vanoti iyo pakonyaya yeconstitution hainetse nekuti unongoitsa a schedule to the constitution, an amendment by a simple majority in parliament, says zvakaitwa paGPA. And the parliament yavhuma by a simple majority NTA act or NTA bill inopinda in parliament. Zvazvinetse izvo. So hapana zviri unconstitutional about it. It can be done. Takaita 1979 Lancaster House bill, takaita paGPA in 2008 or 2009. So there are precedents. Panenge pasina cabinet, panenge pane NTA. It made up a 118. Was not replace the cabinet. Vari vanhu vasina chimiro chemapati. Vari vanhu vari essential technocrats.
Vagutu manzwisisa here.
Ndanzwisisa hangu Dr. Mandaza vachitsanangura. In principle, hatina dambudziko nevanhu vanogara pasi vachifungawo nzira nemazano vanenge vainawo kuti tingaita sei tigadzirise dambudziko reZimbabwe. Dambudziko randinaro nderekuti back still tikataongorora zvotaurwa naDr. Mandaza, nyaya yekuti we can have a schedule to the constitution. Tinozviziva kuti yes, in terms of constitutional procedure muno munyika yedu yeZimbabwe zvinokwanisika, nokuti yes, zvakaitika December 1979 vakaita the Lancaster House agreement, we know that. Zvikaitika futi pa the global political agreement iyo yakaitwa piloted nana president Thabo Mbeki navamwe regional leaders SADC. Tinozviziva. Asi dambudziko rinozoita paNTA parizvino nderepo kuti zvingaita sei kuti pave neNational Transitional Authority pasina kutaurwa nemapato ezvematongerwo enyika, kunyanyanyanya nehurumende iripo. Nokuti pamutemo, vamandaza, I know is the scholar, vanoziva zvandiri kutaura kuti pamutemo zvinonzi ZANU-PF ndo both the de jure and the de facto government. Zvokuti whether tichida tisingadi, hatikwanisi kuti tingataura nezveNational Transitional Authority tisingatauri nayo ZANU-PF yacho, tisingatauri nesu mapato ezvematongerwo enyika akaita seMDC nemamwariko.
Pindura yenyu Dr. Mandaza.
Pane preconditions matatu. Yekutanga ndeyekuti idea NTA inoda chisigiro chemabato akaita seMDCT nana Joyce Mujuru nana Dabengwa nana PDP. Inoda kuti maopposition parties ese atsigire nyaya yacho. Ndova kutanga ipapo. Sezvavari kuita kunera, a similar function, a similar process. Tadaro, tinenge takuti tine critical mass behind the NTA. Ndota atakaedza kuita ma week apera. But hatisi kuwana support yacho kumabato, LCMDCT neZIMPF. That's the one. Number two, ZANU-PF. Haisi bato rakabatana. There are many ZANU-PFs. Tinoziva kuti pane vamwe vari muZANU-PF vanoda idea NTA. Vachizivawo kuti mangwana ndomaponera anoitawo paNTA. So, and tinoziva kuti akaenda kuparliament chete, vazhinji vari muZANU-PF, secret ballot, vanovhota neMDCT. Sezvakaitika makore akapera panyaya yaspeaker. We know that. We've done our homework. Number three, nyaya iripo ndeyekuti hatingashaya matechnocrats vanokwanisa basa.